Nyairipo mkoma jonga ndeye kuti takanyora tsamba kusangano rinosanganisa makanzuro ese maguta rinonzi Urban Councils Association of Zimbabwe. Tikanyorera zvemakanzuro ese emuZimbabwe emaguta. Tichitaura shoko iroro nderezvokwadi rekuisa chikumbiro chekuti vashandi vabhadharwe nemari yekuAmerica.
Chii chakasvitsa kuti muite chikumbiro ichochi chekuti mubhadharwe nemari yekuAmerica? Tichiona kuti Zimbabwe ine madhora ayo emunyika.
Chikonzero tiri kuti isusu at least hafu yemari inohora mushandi inge iri muma US dollars. Inyaya yekuti mari yedu yemuno muZimbabwe inoshayiwa simba zuva nezuva. Uyezve tiri kutarisa kuti zvinhu zvizhinji atingati magoods and services ari kuchajiwa nema US dollars. Tinofunga kuti makanzuro anokwanisa kubhadhara mari iyoyo nekuti fuel iri kutengeswa nema US dollars vari kukwanisa kuitenga. Zvakakosha zvese vari kuzvitenga either muma US dollars or vachishandisa marate pamusika mutema nekuti ndiwo anotengeswa nawo mukati me the market and the economy. So labor is also a very important component yecycle yedu yeproduction. Saka tiri kuti ngaikosheswewo ipiwe mari ine chaingatenga kana mwedzi wapera kuti mushandi akwanise kurarama nekuraramisa mhuri yake.
Saka makanzuro akatambira here tsamba iyi yamakanyora uye mati maona here mhinduro kubva kwaari?
Tsamba yatakanyora makanzuro akatambira uye iyo association inobatanidza makanzuro ese yakaiona. Saka tine tarisiro yekuti pavachawana mukana wekuisa musoro pamwe chete iyo inyaya ichapuwa mukana wekunge iri padariro kuti igadziriswe vashandi vemakanzuro vabatsirwe nechikumbiro ichi. Nekuti chinobata vashandi vese vepasi nevepamusoro. Saka tarisiro yedu ndeyekuti chichatambirwa.
Matanho api amuchatora sesangano kana makanzuro akasatambira kurudziro yenyu?
Tine tarisiro yekuti munhu wese anorarama munyika yekwedu achiisa pfungwa dzake panhu pamwe chete. Chikumbiro chatakaisa kumaemployers emumakanzuro ichi chinganzi pachirungu chiri reasonable nekuti chiri kutaura mumazviro kwazvo ezvinhu zvinoitika munyika munomu ende munhu wese anorarama munyika ino anotozviziva kuti zvinhu zvese zviri kutengwa nema US dollars. Saka isu seunion inomirira vashandi tichaita zvese zvatinogona asi tinokuti chikumbiro ichi chinzwike uye chizadziswe. Asi tinoda kupa nhaurirano mukana pakutanga. Asi kana nhaurirano dzaramba tichaenda zvakare kumamembers edu akatikumbira kuti tinyore chikumbiro ichochi. Totaura kuti nhaurirano dzaramba toonesana mamatano atingatora kuti nzwiri redu nechikumbiro ichi chinzwike.